hapana chitsva chiri mugwaro iri chatisina kumbotaura sekereke kubva pakatanga nhau yekuwedzerwa kwemakore kuva pachigaro kwemutungamiriri wenyika. Mutungamiriri wenyika His Excellency vamunangagwa vakabuda vachitiwo vanoteedzera bumbiro remutemo and ivo igweta rinoteedzera mutemo, saka vazotyora mutemo zvinoita kuti vazogara pachigaro kupfurikidza zvavanosungirwa kuti vaite nemutemo. Sekereke takavakorokotedza nekutora danho rakadaro, nekuti isu sekereke ndozvatinotarisira kuti zvinge zvichiitwa nevatungamiriri vanenge vakasarudzwa navanhu kuti vatitungamirire.
Sekereke, imi munomira papi mune zvematongerwo enyika izvi?
Isu sekereke hatigoni uye hatiiti zvematongerwo enyika nekuti tiri kereke. Tikapinda mune zvematongerwo enyika tinenge tadzikisira musedzeketo wedu watakapiwa wekuva the prophetic voice of the nation. So isu sekereke hatina watinozvidza, isu sekereke hatina watinopikisa, asi sekereke tine zvatinomiririra.
Zvakaita sezvipi mufundisi? Mukapatsanangura ipapo tine tida kunzwa kurudziro yenyu imi.
Ngatichengetedzei bumbiro remutemo wedu sezvariri, tibatsirane kuti kana paine vasarudzwa kuti vatungamiriri venyika vasashandisa mutemo kuamenda kuti ubve pane zvakawiriranwa wanangana nepakufadza vari pazvigaro kana kuti vamwe vane maagenda avo avanoda.